manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 12, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro nyika dzepasi rose dzakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland Central vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira mazuva ose. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi Gaborone. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kadze pasi rose dzakabatana nezuro dzichicherechedza zuva remwanasikana sekutarwa kwarakaitwa neUnited Nations General Assembly musi wazvita 19/2011 apo rakazivisa kuti musi wa 11 gumiguru izuva rekucherechedza mwanasikana pasi rose uye kucherechedza kodzero dzevanasikana ava pamwe nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo muupenyu hwavo. Zuva iri rinosungira kuti pasi rose rizadzikise kodzero dzevanasikana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanasikana vanofanirwa kusimudzirwa kuitira kuti vagonewo kuve vashandi vemangwana, vezvemabhizimusi, varayiridzi, misoro yemhuri, vatungamiri vezvematongerwo enyika uye vana amai vanoremekedzeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinofara chaizvo kupemberera zuva iri the International Day of the Girl Child iro nopemberera gore gore rega rega musi wa 11 October iro zuva rakagadzirwa neUnited Nations mushure mekunge vaona kuti vanasikana kodzero dzavo dziri kudzvinyirirwa.
Munoshanda nemazera api mubasa renyu iri?
Isusu seShe's Activated tinoshanda nevanasikana kubva pa 13 years tichivaumbiridza vachiri vana vadiki. Mukavaumbiridza vari vana vadiki vanokura vari vasikana vane ruzivo, vanokura vari vasikana vanokwanisa kuzvimiririra. Saka tinovadzidzisa kodzero dzavo, tinofamba muzvikoro zvakasiyana siyana, tinoenda maguta akasiyana siyana tichinovadzidza nezvekodzero dzavo kuti vasikana vakanomirawo pamberi penyu apa munovaona kuti vasikana vane ruzivo, vasikana vanozivawo kodzero dzavo.
Imiwo semusikana wechidiki makabatsirika zvakadii nemasangano amunoshanda nawo aya mubasa renyu?
Inini semusikana wakatanga neShe's Activated ndine makore 19 years. She's Activated yakandibatsira chaizvo zvekuti pari zvino ndano mapinda uko angu akasiyana siyana zvinondibatsira pakuti ndinoziva kodzero dzangu, handikwanisa kuzvinyirirwa ndichidziuya ndikupe mari yezvinyirirwa kodzero dzangu, asi ndinokwanisa kuzvishandira ndozviwanira mari yangu. Iyezve ndinoitawo zvecatering, ndinoita zvekutengesa tengesa zvinhu zvakawanda wanda. Zviri izvo zvatinodzidzisa vamwe vasikana vekuShe's Activated kuti vange vachiziva nekuzvigonera kuzvichengetedza mukati meupenyu hwavo nekuziva kodzero dzavo mukati mekurarama kwavo. Tatinoramba tichidzidzisana nezvekodzero izvozvo nekuvadzidzisa kana mapfekero chaiwo anenge akabva kuvanhu, tinovadzidzisana izvozvowo futi.
Mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mubereki ane mwana akawana rubatsiro rwakakura kubva kune rimwe sangano reMTC Girl Child Trust iro riri kuita mitambo nemisangano yekucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana siyana munyika. Ngatinzwei amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitsanangura.
Ndine amai vamisiyo muruma. Misho mwana akakura achiita masipoti zvizhinji kubva ari primary achifunda paLightbury Primary School kukambozuma kuHarare. Aitamba shotball achimhanya muground achitamba soccer achitamba netball. Akabva akuya kumhondorongezi akaramba akukontinua achimhanya kutamba bhora aitamba soccer. Akazvinya kuyekurisa amba zvekuti pangeja apa zvetinonzwawo wakufara pakutaka zvinonzi pane inonzi MTC inoita zvegirl child but it's an international organization. Saka vakazouya veMTC kugavhungwa uku last week misha akatamba bhora vakatozongoshandisikawo apo askautwa aoneka neMTC. Saka ndinonzwa kufara nekuda kweMTC.
Zvabatsirwawo nazvo vana zvamunoverenga muchitarisa imi kusvika pari nhasi ndezvi ipi.
Ende chandafarira NPC ndechekuti inorekonaiza vana vasikana. Ende zvaita kuti vana vasikana vawane nguva yekuinteracta nevamwe vavo from different schools vachidzidzisana zveupenyu. Vana vazhinji vanga vachiita zvinhu zvakasiyana siyana zvekudhakwa zvekuita zvemakomana asi through this organization iri kuita bring together vana vachiita zvinhu zvakanaka ende vabereki vazhinji vakutoona kuti there's something in sport if you support mwana anenge atiinde kune chakati vakutomupa sapoti yavo hombe.
Zvii zvamuri kukoshesa mukuungana kuri kuitwa uku nevanasikana?
MTC haisi kumira, iri kusapota. Pane vamwe vana vachiti kutobhadharirwa school fees. Vasikana vazhinji vaite havaende havafani kuenda kuchikoro but nekuda kweMTC we are seeing kuti vana vakutoenda kuchikoro vachitonobhadharirwa mari through MTC. Saka MTC yauya zvakanaka ende chingoti dai yaramba iripo disabled of the girl child vana vega kutogona chirungu vakukosa kutamba masports like soka iyoyo yatita nezva ende vanenge vakachena vari kupfekedzwa zvakanaka chaizvo chaizvo unobva utongoona kuti zvindazvida izvi ende vana vazhinji vasikana vakutofarira kutamba chisoka nekuda kwekuti MTC yakatunzira zvinhu zvakanaka munharaunda yedu yemhondorongezi.
Avo vanga vari amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitaura vari parunhare vari kumhondoro kwakare. Vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti chikafu chavari kubatsirwa nacho chishoma zvikuru zvokuti vave kurarama nekudya michero yemisango yakaita semasau. Mutori wedu wenhau Nonurai Jena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonaland central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutiwo sekunokuwo kune michero ukaita semasau. Saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma. Saka toti makiseni ayayi otomadzura ovhangira. Kurarama kwekuti hapana zvokuita hakwanisike kuti ungodye ega ega kutoita mazuva unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masau ayo.
Amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamiro akuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa hedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya.
Mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete kunozvipasuwa kudya kwacho tinogona kudya sadza.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuamerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari chainotonetsa garoni randapiwa nakutapudza futi ndobhadhara kumukaisi kuti kwasi kurira mune zvakanaka.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga vari mijo kazuru vanoti nzara yapfunya tisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
Zvinoitika ndezvekuti kushaiko kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vai zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mabaya zvai vane matengere avanenge vachiita kuti kana ukachacha mombe kuti mari yakati iyo vanenge vachitenga nemari iri pasi pasi.
Mukuru musangano renational aids council mudunhu rembire vaclaudius musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vapita pasi pamire vemudunhu remashonaland west vanoti kubva nguva yekare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka Mwari akapakatika dambudziko kana kuti anotoziziva kuti anoronga anenge aine plani B yacho kuti kana vanhu vako vakazonzi vatambura vanozorarama nezvizvi. Kunogona kukwanika kunogona kuti hacha iyoyi mumichero yemusango ukaiona yakawanda chaizvo inenge ichitotudzira kuti kune nzara inenge yakutokavhira zvimwe zvinhu.
Kunyange vanhu vari kuti chibage chavari kupiwa chishoma mutauri webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika Muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri.
Yeah, in a whole committee and they said that 7.5 kilograms per person. Because remember, if we're saying per person, so what can I 10? Remaining, you know, 75 kgs, I'm with you one.
Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7, asi nhasi chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Evans Zininga. Ndaita hurukuro nambuya Mandizha avo vanorima vari kuBotswana. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi reGaborone.
Tiripomakadiwo ndirimunzvimbo yemetudumandiri parizinzi.
Tinonzwa vazhinji vachiti kunorima vanhurume, vana baba, vanasekuru vedu ndo vairima. Kuimimi muri kuzvifambisa sei? Imi muri kutorima muri Botswana?
Ya, ndiri kurima ndiri kuBotswana. Basa rekurima iri ndakaridzira ndiri kuZimbabwe ndichingorida kubva ndiri.
KuZimbabwe makakurira kupi kwamairima muri?
Ndakakurira kwaMurewa kuZimba. Ndikatobvako ndikaenda kuChakari ndakunoshanda ndapedza kutraining yangu yekurima.
Saka kuchakakupai kuti muti hai inini kuno kuBotswana ndakuda kurima chii? Tonzwa kuti vamwe vanoita mapeace job, vamwe vanoita zvese zvese, imi makasarudza kurima?
Ini ndakasarudza kurima nekuti ndakaona kuti kurima nari uye mukurima unowana shamwari dzakawanda.
Makazvitanga riini zvekurima kuBotswana izvo?
Zvekurima kuBotswana ndakapinda muBotswana nchanda ndashanda bva ndaona kuti pandazoti akaishitanga hangu kurima kubatsirana nababa vekwangu ndivakanga vapinda mukurima nechitanda hangu ndichitanda zvekurima izvozvo.
Zvirimwa zvipi zvamuri kurima?
Tiri kurima kebhiji, spinachi, letisi nematomatoes, bitruti, chilies.
Zvinotengeswa sei? Munotengesera kupi? Munowana kupi makastoma?
Tinotengesera maindividuals, tinoatengesera tinotengesera mashops akafanana naChopis, anastelana, anafos, vese tinovatengesa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semurimi ari kurima munyika yevatorwa apa muri mudzimai futi kudai?
matambudziko atinaita akanyanya kuwanda atinosangana nawo asi dzimweni dzenguva tinongosangana nekuflada uko zvinhu kwekuti tinogona kurima crop imwe chete panguva imwe chete.
Asi tanzwawo hurumende yeBotswana ichiti inopota ichivhara mabhodha kuti vanhu vekunze vasapinze zvinhu muBotswana, tatonzwa kutoti vari kufarira nyaya iyoyo. Zvinokubatsira iwo here izvozvo nedzimwe nzira?
Izvozvo zvakaitwa nehurumende yeBotswana tiri kutibatsira zvakanyanya, tiri kutibatsira nekuti taakukwanisawo kutengesawo makebhiji edu nepuraisi yakanaka. Taakukwanisawo kuti ukarima hauchaita loss ye70% pamwe wakuti kana kuti haukutadza kutengesawo 30% but 70% inongoreze nenguva ichengeta.
Saka ritori basa kairi rekutoti hamuna chimwe chamunofunga nezvacho kunze kwekutongorova badza nemvura muri muBotswana?
Basa rekurima rake basa chari chari rakatongofana nemamwe maindastri.
Mvura munoiwana kupi? Tinonzwa kuti kuBotswana kwakaoma, kunonetsa kuwana mvura.
Gavhumendi yeBotswana kunoku yakaitira vanhu vayo zvakanaka. Pane plant yavanoshandisa inoshandisa green water iyaiya inenge yakwasystem yaclinwa. After yaclinwa yoiswa murudzi, then from there yoiswa yoiswa centrifuge. Ine mastages akawanda yainofamba about 7 mastages.
Muri kuita basa rakanaka. Zvikwanisiro zvakaita vana fetireza, vana mishonga, zviri nyorewo kuwana zvakadii kwamuri uku?
Kunoku fertilizer nemishonga zvinowanika mumashopu, asi nekuda kwekuti munomwe hamuna mamanufacturing kambani anogadzira, saka zvinowanga zvine purise yepamusoro kudarikawo dzimwe nyika dzakatofanana South Africa, Zimbabwe. Sakawo ndosaka makaona gavhumendi yakafarudza kuti ivharire mabhodha kuti mafamasi sezvi ari kutenga zvinhu kudhuri aite se azowanawo profit inenge iri nayo.
Vamwewo vangade kudzidza nekunzwa kuti veduwe vamwe vari kuzvigonawo sei, mungavapewo mashoko api ekurudziro zvedu tichipendera?
Vamwe vanoda kurima ndinovakurudzira kuti varime mbeu dzakafanana zvakafanana negarlic. Imbeu yakanaka indakatanga kuiri mobhurine, imbeu yakanaka nejinja, imbeu yakanaka zvakare inokurumidza kukusimuka.
Ndo zviri kunyanyotengwa pamaketi izvi?
Izvozvo zviri kutengwa zvakanaka ende hazvinese kurima. Unozvirima specially garlic inongoisa yotongokurawo zvakanaka nakaisinakana dambudziko, haina mapesa akawanda anoiruma sezvinoita kana kuti nemasi rinorumwa kana kuti sebhizi rinorumwa garlic hairumwa. Ndimbeu yandakatanga kurima ogorine ndakaona kuti aiwa imbeu yakanaka.
Gogomandipa nhoroondo yakajeka. Mune mashoko amunoda kusiyira vateereri here ndichipedza zvangu?
Ndingangotenda kuvateereri nekutiza chirongwa ichi kuti kurima kwakanaka, hasina mhosva kuti kurima uri kupi. Kurima kwakanaka, kudziswa kwatakaita kumusha uku kuti kurima ndokune upenyu mukunde mune upenyu.
Avo vanga vari Mbuya Mandizha vanorima vari kuBotswana kumuchudhi, vachitaura vari parunhare vari muHabhuroni. Teererai zvakare svondo rinouya patichakupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vamwe vashandi vechidzimai pane mumwe mugodhi kuhange. Ava vanonzi vari kumanikidzwa kugeza zvimbuzi vachishandisa maoko vasina magorovhosi. Izvi zvaita kuti vagari vemuhange vechidzimai vange vachibatana pamwe chete vachienda kunoratidza kunyunyuta kwavo kukambani iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rekambani iyi, izvo zvaita kuti tinge tisingaitauri pamhepo nezita. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemadzimai emuhange, Muzvare Tovekile Shoko. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Muzvare Shoko. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Zvamuri kuona nyaya yechizeyazeya zvinhu zviripo, asi kuti zvinoita sevanonyepa, asi iro riri chokwadi nekuti hazvisi zvega izvozvo. Zvakawanda zvatiri kunzwa zviri kuitika nevashandi vari kushanda mumugodhi. Tanga tisina chinobatika chinoratidza umboo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa, kunyanya madzimai. Tinosimbonzawo kuti dzimwe dzenguva vane mamaini akawandisa kunoku wandimunomu unongonza vanhu vachiti vasikana vari kubata kana ari kushungurudza madzimai ariko yanga ingori nyaya ichingotaurwa pasina umbowo asi uhumbowo hwatakaona chaiwo nemaziso vadzimai vachikwesha machemba nemaoko kurevera kuti zvakatowanda zviripo zvichiri kumashure zvatingazive zvavasingazotauri.
Saka imi semadzimai emuhwange zvii zvamuri kuitawo nekunyunyuta kwenyuku?
Isusu semadzimai muno muhwange tasimukira pamusoro kuda kuda kunzwisisa nezvenyaya iyi. Chokwadi riripo vanhu ava vari kuabhuziwa nekuti chaizvo hapana munhu angasteja kundokwesha chemba. Uyezve takamboedza kundosvikako semadzimai asi takarambirwa kupinda mukambani yacho kana kutoona ivo vakadzi vacho ivavo. Saka zvinototipa umbowo uhombe chaiko kuti vanhu ava vari kutoabhuza dzimwe dzenguva vari kutofira kuti tikavaona madzimai iwavo tingatowana zvimweni zvakatoti wandei zviri kutoitika ipapo pakambani.
Imi makazoziva sei kuti ndo zviri kuitika pakambani kana musati mawana mukana wekusangana nemadzimai aya?
Takaona riri vhidhiyo raitenderera musocial media mumawhatsapp. Tirimo mumagurupu emawhatsapp emuhwange akati wandei. Takariona riri vhidhiyo raitenderera tikabva tatanga kuzvinzwisisa pane vanoziva pane vanoziva here kuti vhidhiyo iri rabva nepi. Asi muzvizotarisa uyezve vanhu vaikosha mumwe wemadzimai aiva iye aikosha isati tikaona kuti tinomuziva sezvo hedu tisati tasangana naye tisati tataura naye asi takazozviziva kuti kambani yacho ndeipi ndokwatakazoenda kukambani yacho yatisina kumbogashirwa semadzimai kuti nyaya yedu ive inotaurwa madzimai nawo ave nekurerupirwa kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve iri kuendepi.
Saka imi matanho apa amuri kuda kutora
muno muhwande makambani awandisa chaizvo zvekuti anodarika chero 10 asi tatarisa mumakambani iwawo vashoma vechikadzi vanova vanoshanda imomo. Saka isusu konseni yedu yakwira pakuti pane ivavo vakawana mukana wekushanda mumakambani iwawo vari kuva abhuzi unowana kuti takatsvagisisa tikaona kuti musikana iyeye shize singu mamu vakawanda vari kushanda ipapo tichingobvunza vamwe vakawandisa varimo oshanda makambani imomo masingu parents zvekutoti kana panyaya iyi tikaitarisisa vakatanga kuintimidatiwa kusvika vabuda basa zvinorevera kuti havasisina pekuchengetera vanhu. Saka isisi taida kuti nyaya iyi iuye into a dispute nekuti madzimai ari muhwange asave acharamba achishungurudzwa. We are very much concerned about these women because mafellow women nesu vanhu vanogara nesu munharaunda muno. Saka tiida kuti the next term chero panozviitwa zvakadero makambani anatoziva kuti we are saying no to that abuse iri kuitiwa kumadzimai. We want this nyaya iyi kuti ive inowana nodzi yekutaurirwa and we also understand kuti isusu semadzimai tivagari vemuhwange we have right to information chinhu chinotenderwa kumunhu wese kuti tinokana kuziva chiri kuitika. Saka tichikuda nyaya iyi igoadresiwa madzimai avo agokombasetwa sezvaari kuita izvozvo chero ari mudzimai akaita sei chero ari papi tiri kuti kwete hatisi kutendera madzimai ave anobata senhapo kana kushungurudzwa.
Ava vanga vari mumwe wevagari vemuhwange vechidzimai Muzvare Tobekile Shoko muchirongwa chedu Upenyu Hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo vanoita zvemitambo vakawanda vanoti mabasa avo haana kubudirira gore rino nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vashoma vanoti vakabatsirwa nemikana yavakawana gore rino munyika nekunze. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzemutambo apo gore rave kusvika kumagumo.
Muimbi wemusambo wembira Chioneso Rutsito anoti gore ra 2024 range rakaoma zvekuti akatombofunga zvekusiya magitare asi akaramba akatsungirira
kuramba ndimire mumagitare zvichingori zvengingingi zvenharo nekuti dzimweni dzenguva dzachona mukana unenge usipo.
Mumwe muimbi wemusambo weAfrofusion Kenny Wamambo anotiwo dambudziko rekushaya mari yekutsikisa madamba refu, kuita mavideo, kuita mashowo kunzvimbo dzinoveruzhinji rakamutadzisa kuita shuviro yake, asi anovimba kuti zvinhu zvichagadzikana nekupindana kwenguva.
Pangu pacho tichida kushuta mavideos aka ane hunyanzvi. Asi tinozotadza nenyaya yekuti mari dzachizotse kuzviita dzinetsipo nekuzobhubukawo mavhenyu akati kurei nekudini. Zvinhu zvinenge zvizoramba hazvo, asi tinovimba kuti gore ra2025 anenge riri better than gore ra2024 rineri.
Asi muimbi achiri kusimukira Mary Anibal anoti akakwanisawo kusimudzira mimhanzi yake kuburikidza nemikana yekusheedzwa kunze kwenyika, achindoimba ikoko pamwe nekuimba munyika kumagungano akaita seOliver Mtukudzi International Festival of the Arts.
Naizvozvo mukati mekeriya yangu ndinowa chiri chinhu chikuru zvisingaite, ende ndinotenda kuti uku ndoamavambo ezvimwe zvikuru zvichauya mukati mekeriya yangu.
Mwanakomana wemushakabvu Bob Nyabinde aganyabinde uyo anoimba musambo wejazz anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino, akawanawo mikana yekuridza pamagungano makuru achidzidzawo nekuyanana nevamwe vaimbi, izvo zvaanoti zvakamubatsira.
Zvinhu zvinodakadza kuti munowaniswa mukana wekusangana sevaimbi muchishandidzana pamwe chete, munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu.
Nyanzvi inongora nezvemitambo ichidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti veruzhinji havana mari uye havakwanise kuenda kumitambo kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanotiwo kushayikwa kwemari kunokanganisawo unyanzvi pakugadzirwa kwezvemitambo.
Zvimwe zvacho magadziro azvo ndeku hazvinyatso kubikwa zvakanaka nemastandards dzichaiwo. Asi takazoona futi kuti vanoona vacho havana basa nazvo kuti zvanyatsogadzirwa sei, chava kungora chete kuti vagona kuseka here.
Imwe nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira ichishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudzawo Studio 7 kuti kuondomuka kweupfumi ndiwo mongo wezvose zviri kuvhiringa budiriro munyaya dzezvemitambo.
Chinangwa chinenge chachekurarama zvemafaro nezvimwewo zvakadaro zvine chekuita neart, vanhu vanenge vasisina mari yekuzoita izvozvo nekuti inenge yaperera mukurwisana nekuda kurarama.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende kuburikidza nesangano ravo iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanoita zvemitambo.
SeNational Arts Council of Zimbabwe, donzvo redu nderekuti munhu wese ane chekuita nearts and culture anga achiwana pundudzo kubva mubasa raanobata.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Biggie Samanda vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba iine chinangwa chekuvandudza zviri kuitika munyaya dzezvemitambo pamwe nekuwanisa vatambi mikana yekusimudzira mabasa avo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowirirana kuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kwakaita kuti mitambo mikuru yairemekedzwa pasi rose yakaita seHarare International Festival of the Arts kana kuti Haifa igwadame. Kudzamara izvi zvagadziriswa, vanhu vava kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara kuti vaone mitambo. Vakawanda vakaita saWamambo naRutsito vacharamba vachingochema-chema nekuomerwa neupenyu. Izvo zvichaita kuti vazomanikidzika kuti vasiye mabasa avo vachinotsvaka mamwe mabasa ane mafuro manyoro. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti vave kurarama nekudya michero yemisango nekuda kwenzara iri munyika. Zuva remwanasikana rakacherechedzwa pasi rose nezuro. Botswana inoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Isika tisenda baku VOA Ndebele.